Chitsauko 15. Kurwira rusununguko rwokunamata. Zvichakurukurwa muchitsauko chino. Kubatsira kwakaita Kristu vateveri vake kurwira kuti vazivikanwe zviri pamutemo uye kuva nekodzero yokuteerera mitemo yaMwari. Ndima 1 na 2 mubvunzo A. Chii chinoratidza kuti uri mugari wemuumambo hwaMwari? Mubvunzo B. Nei zvapupu zvaJehovha dzimwe nguva zvanga zvichifanira kurwira rusununguko rwokunamata? Uri mugari womuumambo hwaMwari here? Zviri pachena kuti ndizvo zvauri sezvo uri mumwe wezvapupu zvaJehovha. Asi chii chauinacho chinoratidza kuti uri mugari womuumambo? Haisi passport kana kuti mamwe mapepa anopiwa nehurumende. Chaunoratidza nacho kuti unotongwa neumambo manamatira unoita Jehovha Mwari. Kunamata kwechokwadi hakungogumiri pane zvaunotenda chete. Kunosanganisira zvaunoita kana kuti kuteerera kwaunoita mitemo yeumambo hwaMwari. Kunamata kwedu kunobata-bata zvose zvatinoita muupenyu, kusanganisira nzira yatinorera nayo mhuri dzedu, kunyange marapirwo atinoitwa. Zvisinei, nyika yatiri kurarama mairi haiwanzoremekedza kuva kwedu vagari vomuumambo uko kwatinokoshesa zvikuru uye hairemekedziwo kutevedzera kwatinoita mitemo yemo. Dzimwe hurumende dzakaedza kutiomesera pakunamata kwedu kana kuti kutotitsakatisa zvachose. Dzimwe nguva vanhu vanotongwa naKristu vanga vachitofanira kurwira rusununguko rwokurarama nemitemo yamambo Mesiya. Izvi zvingashamisa here? Kwete, kakawanda vanhu vaJehovha vekare vaimbofanira kurwira kunamata Jehovha vakasununguka. Ndima 3 mubvunzo. Vanhu vaMwari vaifanira kurwira chii mazuva amambokadzi Esther? Somuenzaniso, mumazuva amambokadzi Esther, vanhu vaMwari vakatozorwisa kuti varambe vari vapenyu. Chii chakanga chaitika? Haman, jinda guru raiva nemwoyo wakaipa romumuzinda waAhashverosh, mambo wePezhia, rakaudza mambo kuti vaJudha vose vaiva munharaunda yaaitonga vaifanira kuurayiwa nokuti mitemo yavo yakasiyana nevamwe vanhu vose. Esther 3 verse 8, 9 ne-13. Jehovha akarasa vashumiri vake here? Haana, asi akatokomborera zvakaitwa naEsteri naModekai pavaiteterera kuna mambo wePezhia kuti adzivirire vanhu vaMwari. Ndima 4 mubvunzo. Tichakurukurei muchitsauko chino? Ko mazuva ano, sezvatakaona muchitsauko chakapfuura, dzimwe nguva hurumende dzaipikisa zvapupu zvaJehovha. Muchitsauko chino, tichakurukura nzira dzakashandiswa nehurumende dzakadaro kuedza kutiomesera pakunamata. Tichakurukura zvinhu zvitatu. 1. Kodzero yedu yokuti tizivikanwe sesangano uye tinamate sezvatinoda. 2. Rusununguko rwokusarudza nzira yekurapwa nayo inopindirana nezvinotaura Bhaibheri. Uye 3. Kodzero yevabereki yokurera vana vavo maererano nemitemo yaJehovha. Patichakurukura chimwe nechimwe, tichaona kuti vagari vakavimbika vomuumambo hwaMesiya vakarwisa sei noushingi kuti vachengetedze kuva kwavo vagari voumambo uye kukomborerwa kwavakaitwa. Kurwira kuti tizivikanwe zviri pamutemo uye kuwana kodzero dzine vamwe vose. Ndima 5 mubvunzo. Kuzivikanwa zviri pamutemo kunobatsira sei vaKristu vechokwadi? Tinofanira kutanga tazivikanwa zviri pamutemo nehurumende dzevanhu kuti tizonamata Jehovha here? Kwete, asi kuti kuzivikanwa zviri pamutemo kunoita kuti zvitiitire nyore kunamata, tichiita zvinhu zvakadai sokusangana takasununguka padzimba dzoumambo nedzimba dzemagungano, kudhinda uye kupinza mabhuku anotsanangura Bhaibheri munyika uye kuparidza mashoko akanaka kuvavakidzani vedu takasununguka, pasina chinotitadzisa. Munyika dzakawanda, zvapupu zvaJehovha zvakanyoreswa zviri pamutemo uye zvakasununguka sezvakangoitawo vanhu vemamwe machechi anozivikanwa zviri pamutemo. Asi chii chaiitika kana hurumende dzikaramba kutinyoresa zviri pamutemo kana kuti dzikaedza kutinyima kodzero dzine vamwe vanhu vose? Ndima 6 mubvunzo. Zvapupu zvaJehovha kuAustralia zvakasangana nedambudziko ripi kutanga kwema1940? Australia. Kutanga kwema1940, gavhuna mukuru weAustralia aifunga kuti dzidziso dzedu dzaikanganisa zvaiedza kuitwa nenyika muhondo. Zvapupu zvakabva zvanzi hazvichabvumirwi. Zvakanga zvisisakwanisi kusangana kana kuparidza pachena, bheteri rakavharwa, uye dzimba dzoumambo dzakatorwa. Kungoonekwa uine mabhuku edu kwairambidzwa. Pashure pemakore anoverengeka ekuita basa pachivande, zvapupu zvemuAustralia zvakazowana zororo. Musi wa14 June 1943, dare repamusoro reAustralia rakati zvapupu zvakanga zvava kubvumirwa. Ndima 7 na8 mubvunzo. Tsanangura kuti mumakore ose apfuura hama dzokuRussia dzakarwira zvakadini kodzero yadzo yokunamata dzakasununguka? Russia, Zvapupu zvaJehovha zvakaita makume makore zvichirambidzwa nehurumende yaidzvinyirira, asi zvakazonyoreswa muna 1991. Pakaparara Soviet Union, takatanga kuzivikanwa zviri pamutemo muRussia muna 1992. Asi pasina nguva, vamwe vavengi vedu, zvikurukuru vaidyidzana nechechi yeRussian Orthodox, vakatanga kunetseka nokukurumidza kuwedzera kwataiita. Kubva muna 1995 kusvika muna 1998, vapikisi vakaendesa zvapupu zvaJehovha kumatare kashanu vachiti zvaiita zvinhu zvisiri pamutemo. Pose ipapo muchuchisi aishaya uchapupu hwokuti pane mhosva yakaparwa. Muna 1998, vavenga vakabva vachinja zvavaitipomera vakatiendesazve kudare, vachiti tinokanganisa magariro evanhu. Zvapupu zvakabudirira pakutanga, asi vapikisi vakaramba mutongo wacho ndokukwidza nyaya yacho. Zvapupu zvikakundwa muna May 2001. Nyaya yacho yakatongwazve muna Oktobha gore iroro, izvo zvakazoita kuti muna 2004, sangano repamutemo rinoshandiswa nezvapupu muMoscow rivharwe uye mabasa aro arambidzwe. Zvapupu zvakatanga kutambudzwa zvakasimba. 2 Timothy 3 verse 12 inoti, chokwadi, vose vaya vanoda kurarama vachizvipira kuna Mwari muna Kristu Jesu vachatambudzwawo. Zvakatanga kushungurudzwa nokurohwa. Mabhuku edu akatorwa uye zvakanga zvaoma zvikuru kurenda kana kuvaka dzimba dzokunamatira. Funga kuti hama nehanzvadzi dzainzwa sei zvinhu pazvainge zvakaoma kudaro. Zvapupu zvakanga zvanyorera kudare rinoona nezvekodzero dzevanhu re-European Court of Human Rights, ECHR, muna 2001, ndokuzoendesa mamwe mashoko kudare racho muna 2004. Muna 2010, ECHR yakazopa mutongo wayo. Dare racho rakaona zviri pachena kuti zvaiitwa neRussia kwaiva kuvenga zvapupu, rikatonga kuti pakanga pasina chikonzero chokutsigira mitongo yakanga yapiwa nemamwe matare maduku, sezvo pakanga pasina uchapupu hwokuti zvapupu zvakaita chakaipa. Dare rakati zvekurambidzwa kwaiitwa zvapupu kwaiva kuzvitorera kodzero yazvo yepamutemo. Rakabva ratsigira kodzero yezvapupu yokunamata zvakasununguka. Kunyange zvazvo mapazi akasiyana-siyana ehurumende yeRussia asiri kuita zvinoenderana nemutongo weECHR, vanhu vamwari vemunyika iyoyi vakakurudzirwa zvikuru nokukunda uku. Ndima 9 kusvika ku11 mubvunzo. KuGreece, vanhu vaJehovha vakarwisa sei kuti vave nerusununguko rwekunamata pamwe chete, uye vakabudirira zvakadini? Greece. Muna 1983, Titos Manousakis airenda imba muHeraklion kuCrete kuti kaboka kezvapupu zvaJehovha kaitire misangano. Asi mumwe mupristi wecheche Orthodox akanyora mashoko okunyunyuta kuvakuru vehurumende pamusoro pokushandisa kwaiita zvapupu imba iyi pakunamata. Nechikonzero chei? Nekuti zvinotendwa nezvapupu zvakasiyana nezvechechi yeOrthodox. Vakuru vakabva vati Titos Manousakis nezvimwe zvapupu zvitatu vaiva nemhosva. Vakabhadhariswa faindi vakabva vatongerwa kugara mujere kwemwedzi miviri. Sevagari vakavimbika vemuumambo hwaMwari, zvapupu izvi zvakaona kuti mutongo wedare waityora kodzero yavo yekunamata, saka vakakwidza nyaya yavo mumatare emo kutozosvikira yasvika kuECHR. Muna 1996, ECHR yakazopa mutongo wakanga usingatarisirwi nevanhu vaipikisa kunamata kwakachena. Dare rakataura kuti zvapupu zvaJehovha imwe yechechi dzinozivikanwa mumutemo weGreece, uye mitongo yematare epasi yakanga yachikora zviri pachena kodzero yekunamata yezvapupu. Dare racho rakataurawo kuti harisi basa rehurumende yeGreece kuudza machechi dzidziso dzainoti ndidzo dzakakodzera. Mitongo yakanga yapiwa zvapupu yakabva yadzimwa, uye kodzero yavo yokunamata vakasununguka yakatsigirwa. Kukunda uku kwakabva kwagadzirisa zvinhu here muGreece? Zvinosuwisa kuti hazvina kudaro. Imwe nyaya yakadaro yakazopera muna 2012 kuKassandri, Greece, pashure pekukweshana mumatare kwemakore angasvika 12. Panyaya iyi aitipikisa ndemumwe bishop wechechi yeOrthodox. Dare repamusorosoro reGreece, rinonzi Council of State, rakatonga nyaya yacho richitsigira vanhu vaMwari. Mumutongo wacho, dare rakadzokorora mashoko ari mubumbiro remutemo reGreece iro rinopa vanhu rusununguko rwekunamata, uye rakaramba zvinongogara zvichitaurwa zvokuti zvapupu zvaJehovha hazvisi chitendero chinozivikanwa. Dare racho rakati, dzidziso dzezvapupu zvaJehovha hadzina kuvanzika, saka chitendero chinozivikanwa. Hama dzemuungano duku yeKassandri dzinofara kuti iye zvino dzava kukwanisa kupinda misangano dzichinamata muimba yeumambo yavo pachavo. Ndima 12 na13 mubvunzo. KuFrance, vavengi vakaedza sei kuronga neunyanzvi kuti pave nedambudziko vachishandisa murau, uye vakabudirira here? France. Vamwe vavengi vevanhu vaMwari vakashandisa nzira yekuronga neunyanzvi kuti pave nedambudziko vachishandisa murau, Pisarema 94 verse 20 inoti. Chigaro choumambo chinokonzera nhamo chingashamwaridzana nemi here? Icho chichironga kuti pave nedambudziko chichishandisa murao. Somenzaniso, pakati pema 1990, vanoona nezvemitero muFrance vakatanga kuongorora mamiriro akaita mari dzerimwe remasangano epamutemo anoshandiswa nezvapupu zvaJehovha muFrance rinonzi Association Le Témoin de Jehova, ATJ. Gurukota raiona nezvenyaya yacho rakaratidza vavariro yekuongorora kwacho richiti, kuongorora uku kunogona kuita kuti sangano iri rivharwe nematare, kana kuti ritongwe, izvo zvinogona kuita kuti risakwanise kuita mabasa aro munyika ino. Kunyange zvazvo pasina chakaonekwa neongororo yacho, vanoona nezvemitero vakatemera sangano reATJ mutero wakakurisa. Dai vakabudirira, nzira yavakashandisa yaigona kusiya hama dzisisina chimwe chokuita kunze kwokungovhara bazi nokutengesa zvivako zvacho kuti dzibhadhare mutero iwoyo wakakurisa. Zvainge zvakaoma, asi vanhu vaMwari havana kuora mwoyo. Zvapupu zvakarwisa zvakasimba kuti zvisabatwa zvisina kunaka zvakadaro. Zvikapedzisira zvasvitsa nyaya yacho kuECHR muna 2005. Dare racho rakapa mutongo waro musi wa3 June 2011. Rakati kuchengetedza kodzero yevanhu yokunamata vakasununguka kunofanira kuita kuti hurumende isaongorora zvinotendwa nemachechi uye nzira yaanoratidza nayo zvaanotenda, kunze kwekunge paine chinhu chikuru chaakanganisa. Uye zvedare racho rakati, mutero wacho waiita kuti sangano rirasikirwe nezvinhu zvaro zvinokosha. Zvoita kuti vanhu varo vasakwanisa kuratidza kutenda kwavo vakasununguka. Vatongi vose vakatsigira zvapupu zvaJehovha. Vanhu vaJehovha vakafara hurumende yeFrance payakadzora mari yemutero yakanga yabhadhariswa ATJ pamwe nemubereko, uye payakaita zvakataurwa nedare zvokusiya urongwa hwokuda kutengesa zvivako zvebasi. Ndima 14 mubvunzo. Ungabatsira sei pakurwira rusununguko rwokunamata? Kufanana nezvakaitwa naEsther naModekai, vanhu vaJehovha nhasi vanorwira rusununguko rwokumunamata nenzira yaanoda. Pane zvaunogonawo kuita here? Hongu. Unogona kugara uchinyengeterera hama dzako nehanzva dziri kutambura nemhaka yekushandisirwa mutemo zvisina kururama. Minyengetero yakadaro ine simba rokubatsira hama dzedu nehanzva dziri kuomerwa nezvinhu uye dziri kutambudzwa. Jakobho 5 verse 16 inoti, naizvozvo, reururiranai pachena zvivi zvenyu munyengetererane kuti muporeswe. Kuteterera kwomunhu akarurama kune simba guru pakushanda kwakunoita. Jehovha anopindura minyengetero yakadaro here? Kukunda kwatinoita mumatare kunoratidza kuti zvechokwadi anoipindura. Rusununguko rwokusarudza marapirwo anoenderana nezvatinotenda. Ndima 15 mubvunzo. Zvinhu zvipi zvinofungwa nezvazvo nevanhu vaMwari panyaya yekushandiswa kweropa? Sezvatakaona muchitsauko 11, vagari vomuumambo hwaMwari vakapiwa mutemo uri mumagwaro wakajeka wokuti vasashandisa ropa zvisiri izvo, sezvinoitwa nevakawanda nhasi. Mabasa 15 verse 28 ne 29 inoti, nokuti mudzimu mutsvene nesu tasarudza kusawedzera mumwe mutoro kwamuri, kunze kwezvinhu izvi zvakakodzera, kuti murambe muchirega zvinhu zvakabayirwa zvidhori, ropa, zvinhu zvakadzipwa uye ufeve. Kana mukanyatsozvidzivirira pazvinhu izvi, muchabudirira. Sarai zvakanaka. Kunyange zvazvo tisingabvumi kuwedzerwa ropa, isu nehama dzedu tinoda kurapwa zvakanaka chero bedzi zvisingapesani nemitemo yaMwari. Matare pamusoro-soro yemunyika dzakawanda ava kuziva kuti vanhu vane kodzero yekusarudza kana kuti kuramba nzira dzokurapwa nadzo maererano nehana dzavo uye zvavanotenda. Asi mudzimwe nyika, vanhu vaMwari vakasangana nematambudziko akakura panyaya iyi. Ngationei mimwe mienzaniso. Ndima 16 na17 mubvunzo. Imwe hanzvadzi kuJapan yakarwadziwa zvikuru payakaziva chiine zvekurapwa kwayakanga yaitwa, uye minyengetero yayo yakapindurwa sei. Japan. Misae Takeda, vamwe mai vemba vekuJapan vaiva nemakore 63 vaifanira kuvhiiwa. Semugari akavimbika wemuumambo hwaMwari, vakanyatsojekesera chiremba wavo kuti vaida kurapwa vasingawedzeri ropa. Asi pashure pemwedzi inoverengeka, vakarwadziwa zvikuru pavakaziva kuti vakawedzerwa ropa pavaivhiiwa. Pavakaona kuti vakanga vatadzirwa uye vanyengedzwa, hanzvadzi Takeda vakamhangarira vana chiremba vacho nechipatara kudare muna June 1993. Hanzvadzi iyi yaizvininipisa ichitaura zvinyoro-nyoro, yaiva nokutenda kusingazununguki. Yakapa uchapupu mudare noushingi, ichiramba iri mubhokisi revanopa uchapupu mudare kweinopfuura awa, kunyange zvazvo yakanga isagone nokurwara. Kubvira pavakazopedzisira kuuya kudare, vakazongoita mwedzi mumwe chete vachiri vapenyu. Hatiye muriwo here ushingi wavo nokutenda. Hanzvadzi Takeda vakati vaigara vachikumbira Jehovha kuti akomborere kurwisa kwavaiita. Vaiva nechivimbo kuti minyengetero yavo yaizopindurwa. Yakapindurwa here? Pashure pemakore matatu Hanzvadzi Takeda vafa. Dare repamusoro-soro romuJapan rakapa mutongo richivatsigira, richibvuma kuti zvakanga zvakaipa kuvawedzera ropa, ivo vakariramba zvakajeka. Mutongo uyu, uyo wakapiwa musi wa29 February 2000, wakati kodzero yekusarudza panyaya dzakadaro inofanira kuremekedzwa nokuti munhu ane kodzero yekuzvisarudzira. Kushinga kwakaita Hanzvadzi Takeda kurura rusununguko rwokusarudza marapirwo anoenderana nehana yavo yakadzidziswa neBhaibheri. Kuri kuita kuti zvapupu zvomuJapan zvikwanise kurapwa zvisingachi kuti zvichawedzerwa ropa. Ndima 18 kusvika ku20 mubvunzo A. Dare rinokwidzwa nyaya kuArgentina rakatsigira sei kodzero yemunhu yokuramba kuwedzerwa ropa achishandisa kadhi rakasainwa. Mubvunzo B. Tingaratidza sei kuti tinozviisa pasi poutungamiriri waKristu panyaya yekusashandisa ropa zvisiri izvo. Argentina. Ko vagari vemuumambo vangagadzirira sei kuti varapwe sezvavanoda kana vasisakwanisi kutaura? Tinogona kugara tiine kadhi pamutemo rinotaura richiti miririra sezvakaitwa naPablo Albarracín. Muna May 2012, akapfurwa mabara anoverengeka nemakororo aiedza kumubira. Akaendeswa kuchipatara asingazivi chinhu, saka akanga asingakwanisi kutsanangura zvaanotenda panyaya yekuwedzerwa ropa. Asi aiva nekadhi rakanyatsopupurirwa raitaura marapirwo aanoda, raakanga asaina makore anopfuura mana apfuura. Kunyange zvazvo upenyu hwake hwaiva pangozi, uye vamwana chiremba vaiona sokuti aifanira kuwedzerwa ropa kuti arege kufa, vaimurapa vakaona kuti vaifanira kuremekedza zvido zvake. Zvisinei, baba vaPablo ava vakanga vasiri mumwe wezvapupu zvaJehovha, vakaenda kudare kuti vanopiwa mvumo yokuchinja zvido zvake. Gweta raimirira mudzimai waPablo rakabva rakurumidza kuendesa nyaya yacho kudare rinokwidzwa nyaya. Muma awa mashomanana, dare racho rakanga ratodzima mutongo wakanga wapiwa nedare repasi, ndokutonga kuti zvido zvemurwere zvaakanyora pakadhi rake zvaifanira kuremekedzwa. Baba vaPablo vakabva vakwidza nyaya yacho kudare repamusoro-soro reArgentina. Asi dare repamusoro-soro rakashaya chikonzero chingaita kuti rifunge kuti zvakanyorwa naPablo pakadhi rake achitaura kuti haabvumi kuwedzerwa ropa, akazvinyora asingazivi zvaari kuita uye asina kusununguka. Dare racho rakati, munhu wese abva zera uye anozvifungira anokwanisa kugara ataura zvaanoda kuti zviitwe nezveutano hwake, uye anogona kubvuma kana kuramba mamwe marapirwo. Zvaanenge akataura zvacho zvinofanira kubvumwa nachiremba anenge achimurapa. Pablo akazopora zvake zvokuti asimba. Iye nomudzimai wake vanofara kuti akanga akanyora kadhi rinotaura marapirwo aanoda. Danho iroro duku duku, asi rinokosha, raakatora, rinoratidza kuti anozviisa pasi poutongi hwaKristu, mambo weumambo hwaMwari. Ko iwe nemhuri yako makatora danho iroro here? Ndima 21 kusvika ku24 mubvunzo A. Dare repamusoro-soro reCanada rakasvika sei pakupa mutongo unokosha panyaya yevana uye kushandiswa kweropa? Mubvunzo B. Nyaya iyi ingakurudzira sei vashumiri vaJehovha vechiduku? Canada. Kazhinji matare anonzwisisa kodzero dzevabereki dzokusarudza marapirwo akanakira vana vavo. Dzimwe nguva, matare akatombotonga achiti mwana ati kure anofanira kuremekedzwa pane zvaanenge asarudza nezvekurapwa kwake. Izvi ndizvo zvakaitika kuna April Cadore. Paakanga ava nemakore 14, April akapiwa mubhedha muchipatara achibuda ropa rakawanda nechemukati memuviri. Mwedzi mishomanana yakanga yapfuura, akanga anyora kadhi rake reAdvance Medical Directive riine mirayiridzo yokuti asawedzerwa ropa kunyange kana zvaipa. Chiremba emurapa akasarudza kupesana nezvido zvaApril ndokutsvaka mvumo yokumuwedzera ropa kudare. Akawedzerwa mapaindi matatu emasero matsvuku asingadi. April akazofananidza zvaakaitwa nokubatwa chibharo. April nevabereki vake vakaendesa nyaya yacho kumatare. Pashure pemakore maviri, nyaya yacho yakasvika kudare repamusoro-soro reCanada. Kunyange zvazvo April asina kubudirira pakuchinjisa bumbiro remutemo, dare rakamuita kuti apiwe mari yaakashandisa kukwidza nyaya yake, uye rakatonga richimutsigira iye nevamwe vana vati kurei kuti vave nekodzero yekuzvisarudzira marapirwo avanoda. Dare racho rakati, panyaya yekurapwa, vana vari pasi pemakore 16 vanofanira kubvumirwa kuti varatidze kuti zvavakasarudza panyaya yemarapirwo avanoda, vakazvisarudza pasina ari kuvaudza uye vachiziva zvavari kuita. Nyaya iyi inokosha pakuti dare repamusoro-soro rakaongorora kodzero yevana vati kurei iri mubumbiro remutemo. Mutongo uyu usati wapiwa, Dare romu Canada raigona kupa mvumo yekuti mwana ari pasi pemakore 16 arapwe chero bedzi dare richifunga kuti ndizvo zvakanakira mwana wacho. Asi kubvira pakapiwa mutongo iwoyo, dare harichakwanisi kupa mvumo yekuti mwana ari pasi pemakore 16 arapwe zvaasiri kuda, asina kumbopiwa mukana wokuratidza kuti akura zvokugona kuzvisarudzira zvaanoda. April akarwira zviripo here mumatare kwemakore matatu ose? Anoti, hongu. April, uyo avapiwa nenguva dzose uye ane utano hwakanaka, anoti, zvinondifadza kuti ndakaitawo chimwe chinhu pakukudza zita raMwari uye kuratidza kuti Satani murevi wenhema. Zvakaitika kuna April zvinoratidza kuti vana vedu vanogona kuramba vakashinga, vachiratidza kuti vagare vechokwadi vemuumambo hwaMwari. Rusununguko rwokurera vana maererano nemitemo yaJehovha. Ndima 25 na26 mubvunzo. Chii chinowanzoitika kana vanhu vakarambana? Jehovha anopa vabereki basa rokurera vana maererano nemitemo yake. Basa iroro rakaoma, asi rinotozowedzera kuoma kana vakarambana. Mumwe nomumwe anogona kunge aine mafungiro ake pamusoro pemarererwo evana. Somuenzaniso, mubereki wechikristu anonyatsoziva kuti mwana anofanira kurerwa maererano nemitemo yaJehovha, ukuwo mubereki asiri chapupu angasabvumirana nazvo. Asiwo mubereki wechikristu anofanira kuremekedza waakarambana naye, achiziva kuti kunyange zvazvo vakarambana, vose vachiri vabereki vemwana. Mubereki asiri chapupu anogona kukumbira dare kuti abvumirwe kugara nemwana kana kuti vana, kuitira kuti vanamate sezvaanoda iye. Vamwe vanenge vachipomera kuti kana vana vavo vakarerwa sezvapupu zvaJehovha vachakuvadzwa. Vanogona kuti vana vachazoitwa kuti vasapemberere mazuva okuzvarwa, mazororo, uye kuti kana vakazorwara, havazowedzerwa ropa ravanoti rinoponesa. Chinofadza ndechekuti matare akawanda anowanzoona kuti ndezvipi zvakanakira mwana, pane kungotonga vachifunga nezvekuti chitendero chemumwe mubereki chinomukuvadza sei. Ngationei mumwe mienzaniso. Ndima 27 na28 mubvunzo. Dare repamusorosoro reOhio rakapa mutongo wokuti chii panyaya yekuti kana mwana akarerwa nezvapupu zvaJehovha zvinomukuvadza. United States. Muna 1992, dare repamusorosoro reOhio rakatonga imwe nyaya yababa vasiri chapupu, vaiti mwanakomana wavo aizokanganisika kana akarerwa semumwe wezvapupu zvaJehovha. Dare repasi rakanga rabvumirana nababa vacho, rikavapa mvumo yekuchengeta mwana. Amai vacho, Jennifer Peter, vakapiwa kodzero yekupota vachishanyira mwana, asi vakaudzwa kuti vasamudzidzisa kana kuti kumuita kuti anzwe dzidziso dzezvapupu zvaJehovha nenzira chero ipi zvayo. Mutongo uyu wakapiwa nedare repasi waigona kureva zvakawanda zvokuti unogona kunzi wairewa kuti hanzvadzi Peter vaisagona kunyange kutaura nemwanakomana wavo Bobby nezvebhaibheri kana kuti nezvetsika dzokuzvibata dzarinotaura. Imbofunga kuti vakanzwa sei. Zvakavapedza simba, asi vanoti vakadzidza kuva nemwoyo murefu uye kumirira kuti Jehovha agadzirise zvinhu. Vanoti, Jehovha haana kumbondisiya. Gweta ravo richibatsirwa nesangano raJehovha rakakwidza nyaya yacho kudare repamusorosoro remuOhio. Dare racho rakaramba mutongo wakanga wapiwa nedare repasi, richiti vabereki vane kodzero yekudzidzisa vana vavo, kusanganisira kuvaudza tsika dzokuzvibata uye dzokunamata. Dare racho rakati rakanga risina kodzero yekurambidza mubereki kugara nemwana nechikonzero chechitendero, kunze kwekunge raratidza kuti tsika dzinodzidziswa nezvapupu zvaJehovha dzinokuvadza mwana munyama nemupfungwa. Dare rakashaya uchapupu hwokuti zvinotendwa nezvapupu zvinokanganisa pfungwa kana kuti muviri wemwana. Ndima 29 kusvika ku31 mubvunzo. Imwe hanzvadzi yekuDenmark yakanyimirwa imvumo yokuchengeta mwanasikana wayo, uye dare repamusorosoro reDenmark rakazopa mutongo upi panyaya yacho? Denmark. Anita Hansen akasanganawo nedambudziko rakadaro pakaenda murume waakarambana naye kudare, achikumbira kuti achengete mwana wavo Amanda, aiva nemakore 7. Kunyange zvazvo dare iri rakapa hanzvadzi Hansen mvumo yokuchengeta mwana muna 2000, baba vacho vakakwidza nyaya yacho kudare repamusoro, iro rakabva radzima mutongo wainge wambopiwa nedare repasi, ndokuvapa mwana. Dare repamusoro rakataura kuti sezvo vabereki vaipesana pamaonero avanoita upenyu nemhaka yezvavanotenda, baba vemwana ndivo vaitozokwanisa kugadzirisa nyaya dzacho. Kureva kuti hanzvadzi Hansen vakanyimwa kodzero yokuchengeta Amanda nokuti ivo mumwe wezvapupu zvaJehovha. Pavaiona nhamo yose iyi, dzimwe nguva hanzvadzi Hansen vainetseka zvokuti vaishaya kuti vonyengetera vachiti. Vanoti, asi mashoko avaRoma 8 verse 26 ne27 akandinyaradza zvikuru. Ndainyatsoziva kuti Jehovha anonzwisisa zviri mumwoyo mangu. Ziso rake rainge riri pandiri, uye aigara akagadzirira kundibatsira. Pisarema 32 verse 8 inoti, ndichaita kuti uve nenjere, uye ndichakurayiridza nzira yaunofanira kufamba nayo. Ndichakupa zano ziso rangu rakakutarira. Isaiah 41 verse 10 inoti, usatya nokuti ndinewe. Usatarira-tarira nokuti ndiri Mwari wako. Ndichakusimbisa. Chokwadi ndichakubatsira. Chokwadi ndicharamba ndakakubata zvakasimba noruoko rwangu rworudyi rwokururama. Hanzvadzi Hansen vakakwidza nyaya yavo kudare pamusoro-soro reDenmark. Pamutongo warakapa, dare iri rakati, mhinduro yokuti ndiani anofanira kuchengeta mwana ichabva paongoro yakasimba yokutsvaka kuti ndezvipi zvakanakira mwana wacho. Uyezve, dare racho rakataura kuti chisarudzo chichaitwa chichabva pakuti mubereki mumwe nomumwe anogadzirisa sei matambudziko, kwete kubva pane zvinotendwa uye zvinofungwa nezvapupu zvaJehovha. Hanzvadzi Hansen vakatura befu, dare parakati vakakodzera kuva mubereki, rikavapazve mvumo yokuchengeta Amanda. Ndima 32 mubvunzo. Dare re-European Court of Human Rights rakachengetedza sei vabereki vezvapupu kuti vasatongwe nerusaruro. Nyika dzakasiyana-siyana dzekuEurope. Dzimwe nguva nyaya dzokuti ndiana anofanira kuchengeta vana hadzina kugumira matare pamusoro-soro emunyika. Dzimwe dzacho dzinombosvika kudare re-European Court of Human Rights, ECHR. Pane dzimwe nyaya mbiri, dare re-ECHR rakaona kuti matare omunyika akatonganisa vabereki vaiva zvapupu nevasiri zvapupu achingotarisa zvechitendero chete. Dare re-ECHR rakati matongero aya ndeerusaruro, uye rakapa mutongo wokuti hazvibvumirwi kupa mutongo zvichingobva pakuti munhu ndewechitendero chipi. Imwe hanzvadzi yakabatsirwa nemutongo uyu wakapiwa ne-ECHR yakaratidza kuzorodzwa kwayakaitwa ikazoti, zvinorwadza kupomerwa kuti ndiri kukuvadza vana vangu. Ini ndiri kuedza kuvaitira zvandinofunga kuti zvakavanakira, kunova kuvarera nenzira yechiKristu. Ndima 33 mubvunzo. Vabereki vechiKristu vangashandisa sei zvinotaurwa pana vaFiripi 4 verse 5? Asiwo vabereki vanenge vachirwira kodzero yavo yokudzidzisa vana vavo mitemo yemubhaibheri kumatare, vanofanira kuedza kuva vanhu vanonzwisisa. VaFiripi 4 verse 5 inoti, kunzwisisa kwenyu ngakuzivikanwe nevanhu vose. Ishe ari pedyo. Kana ivo vachinzwisisa kuti vane kodzero yokudzidzisa vana vavo nzira dzaMwari, vanofanira kunzwisisawo kuti mumwe mubereki asiri chapupu anogonawo kuita mabasa anoitwa nomubereki kana achida. Mubereki wechiKristu anofanira kukoshesa zvakadini basa rake rokudzidzisa mwana. Ndima 34 mubvunzo. Vabereki vechiKristu mazuva ano vanobatsirwa sei nemuenzaniso wevaJudha vemazuva aNehemia? Muenzaniso wezvakaitika mumazuva aNehemia unotidzidzisa chimwe chinhu. VaJudha vakashanda zvakaoma pakugadziridza nokuvakazve masvingo eJerusarema. Vaiziva kuti izvi zvaizovachengetedza nemhuri dzavo pamarudzi aivavenga ainge akavapoteredza. Izvi ndozvakaita kuti Nehemia avakurudzira achiti, rwirai hama dzenyu, vanakomana venyu nevanasikana venyu, madzimai enyu nemisha yenyu. Nehemia 4 verse 14. VaJudha ivavo vaiziva kuti vaizorwira zviripo. Nhasiwo vabereki vechiKristu vanoshanda nesimba pakurera vana vavo muchokwadi. Vanoziva kuti vana vavo vanogara vachisangana nevanhu vanofurira kuchikoro uye kwavanogara. Kunyange vari pamba, vanogona kufurirwa nezvinhu zvinobudisa mashoko. Vabereki, musambofunga kuti muri kutambisa nguva pakuita zvose zvamunogona pakurwira vana venyu kuti muvachengetedze kuti vakure pakunamata. Vimba naJehovha kuti achatsigira kunamata kwechokwadi. Ndima 35 na36 mubvunzo. Zvapupu zvaJehovha zvakabatsirwa sei nokurwira kwazvakaita kodzero yazvo mumatare, uye watsidza kuitei? Zvechokwadi Jehovha akakomborera zvose zvakaitwa nesangano rake mazuva ano pakurwira kodzero yorusununguko rwokunamata. Kurwisa kwavaiita mumatare kakawanda kwakaita kuti vanhu vaMwari vape uchapupu hune simba mumatare uye kuruzhinji rwevanhu. Kukunda kwavakaita panyaya dzakawanda mumatare kwakaitawo kuti vakawanda vasiri zvapupu vasimbise kodzero dzavo. Zvisinei, sevanhu vaMwari, hachisi chinangwa chedu kuchinja magariro evanhu kana kuti kutsvaka kukudzwa. Chikuru chakaita kuti zvapupu zvaJehovha zviendese nyaya kumatare ndechekuti zvipiwe kodzero yazvo nechinangwa chokusimbisa uye kufambisira mberi kunamata kwakachena. VaFiripi 1 verse 7 inoti, zvakarurama chaizvo kuti ndifunge izvi pamusoro penyu mose, nokuti muri pamwoyo wangu, mose zvenyu zvamunogoverana neni pamutsa usina kukodzera kuwana waMwari, pazvisungo zvangu zvomujeri, nepakudzivirira nokusimbisa zviri pamutemo mashoko akanaka. Ngatisamborega kukoshesa zvidzidzo zvokutenda zvatinowana pane vaya vakarwira rusununguko rwokunamata Jehovha. Ngatirambeiwo takatendeka, Tine chivimbo chokuti Jehovha ari kutsigira basa redu, uye ari kuramba achitipa simba rokuita kuda kwake. Unonyatsotenda muumambo here? Dzimwe hurumende dzakaedza sei kutinyima kodzero dzedu sevaKristu, uye dzakabudirira here? Zvapupu zvaJehovha zvakarwira sei kodzero yazvo yokuramba kuwedzerwa ropa, uye Mwari akavakomborera sei? Dzimwe nguva vapikisi vakaedza kuita sei panyaya yevana vezvapupu kana vabereki varambana? Chii chinoita kuti utende kuti umambo hwaMwari ndihwo hwakaita kuti tikunde mumatare?